Nyaya yekuti zvikoro zvivhurwe musi wa 3 August kune avo vari kunyora mazamanishoni neiyo yokuti zvivhurwe musi wa 6 kune avo vasiri isu seZimbabwe Teachers Association taona sekuti tazvitambira neatingati mamixed feelings nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education isu tikati dama zvadei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15 uku zvino ivo vabva vatikasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manumbers ari kudzika evanorwara evanofa evanopora tichingodaro asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa.
Saka munofungei pamusoro pemazuva ekuvhurwa kwezvikoro kwashambadzwa nehurumende?
Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare, asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemu kuti vana vagozonyora pava pamberi apo panga pachanyorwa muna November muna December vana vanogona kunyora muna March, April, May, June, July tichiwedzera. Asi isusu tagadzirisa nyaya yokufa kwevanhu yadzikira. Kana zvirizvo zvinotaurwa nevaongorori zvekuti zvadzikira zvechokwadi chokwadi bva tinoti isu zvakanaka, asi ngaizova responsible hurumende yedu nezvichava zvinoitika pamberi apo.
Vataderera, munotii kuhurumende pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro kuri kutaurwa uku?
Tanga tichikumbirisawo zvakare kuti pavati zvichivhurwa zvikoro ko zvanga zvadii kuti vachingogadzirisa matambudziko avarairidzi vakwanise kuti vana vava vachiva vanodzidza, nekuti vana vazhinji kunyanya-nyanya vari kunyora havana chavakadzidza, vakarasikirwa. Takatanga lockdown muna March gore rapera, vana vakapinda grade 1 chaivo nyangwe vasiri kunyora, hatingamboti vakadzidza zvokupedza grade 1. Vakapinda ECD havana, vakapinda maform 4 iwayo havana, havana kudzidza form 3 neform 4 iyoyo. Nokudaro vakarasikirwa nezvidzidzo kwenguva yakareba. Vana vose vanodzidza vakarasikirwa.
Saka seZimta munoda kuti hurumende izvifambise sei?
Isusu tiri kuti tadii kusudurudza academic year kuti vana vawane mukana wokudzidza zvakakwana tozovapa zamanishoni rinoenderana nokudzidza kwavanenge vaita. Zvino kana vangoti iwo ngazvivhurwa, seZimbabwe Teachers Association tiri kuti isu hatingodebedzi kungoramba tichingowanikwa tichipokana neizvo zvinotaurwa nehurumende. Ngavauye tigare pasi titaurirane, towirirana, tozotaura, kwete kungotideidza zvekutinyengedza vobva vazongoerekana mangwana ofuma vachiti zvavhurwa. Idambudziko rakanyanya iroro kwatiri.